Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 28 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi rendiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Definitely kupindwa kwaitwa nemasoja eIsrael kunotaura kuti humanitarian food haifambe zviri nyore nepamusana pekuti yatovawo zone.
Israel inobomba mwena nedzimba dzeHamas dziri pasi muGaza apo kurwisana kwemapoka maviri aya kuri kuenderera mberi.
Zvinongotiratidza kuti ZANPF neutungamiri hwayo havapi remekedzo kumutemo unotonga nyika yeZimbabwe.
Mutungamiri weZANPF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma mukuru wemauto ese emunyika vaValerie Sibanda senhengo yepolitbureau yebato reZANPF kunyangazvo vachiri pabasa. Tichakupai zvabuda mutambo wechibuku Super Cup semifinal watambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ndege dzehondo dzeIsrael dzabomba mwena pamwe nedzimba zviri pasi pevhu zvanga zvichishandiswa neHamas kumaodzanyemba kweGaza. Hurumende yeAmerica yakatara Hamas sechikwata chematororo. Vakuru vemauto eIsrael vazivisa nezvechiitiko ichi vachiti mauto atora danho iri senzira yekuparadza nayo mauto eHamas iyo iri kutonga muGaza zvichitevera kurwisa kwayakaita Israel masvondo matatu adarika. Kurwiswa kweGaza uku kwaparadzawo mishina yekufambiswa kwemasaisai izvo zvinonzi zvadimura kutaudzana kwevagari vemuGaza vanofungidzirwa kuti vanosvika kumamiriyoni maviri nemazana matatu ezviuru kana kuti 2.3 miriyoni neveruzhinji rwepasi rose. Israel yati ichabvumidza motokari dzakatakura chikafu, mvura nemishonga kupinda muGaza ichiti ingangomisa kwenguva duku kurwisa kumugano weEgypt uko kuri kupinda nechikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzekupiwa kwerubatsiro uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vanove veUnited Methodist Church kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Chekutanga ndichochi chekuti definitely kupindwa kwaitwa nemasoja eIsrael kunotaura kuti humanitarian food haifambe zviri nyore nepamusana pekuti yatovawo zone, so to speak. And the civilian kana dai ari Red Cross kana dai anga ari Red Crescent or World Vision or WFP anga sununguke kuenda muri kuputi kwa mabamba nemakadaro muchirwisanwa. It's clearly a war zone tichiona kubombwa neseverity yemabamba akaitwa, let alone paine grand for zvekare. Saka definitely from a humanitarian point of view, inguva yakaomera vanhu vemuGaza.
Tinoona kuti veIsrael vaimboti vapambwa kana vakatapwa vaya vanogonanga vachichengeterwa mumwena iyoyi iri kushandiswa neHamas. Zvino kana vakanga vari kuiparadza kudai, havazoparadzawo here vatapwa ivavo?
Ndo zvaapo izvozvo zvokuti yada kuita sekunge iya mitemo yatinodzidziswa kudefensive driving. Yekuti kune bhazi rakazara vanhu ukaita head warning naro zvorere kusaidhi kune kamotikari kadiki kakazara vanhu, asi you cannot avoid both. So at the end of the day unoona kuti munhu anopedzera ati I would rather go kukamota kadiki, at least kune makazvautis, but makazvautis mashoma than ndikaenda mune bhazi. Saka Israel iri kuda kudzira nevanhu vakakanda zvombo mu Israel ikavaregedza vana vane hondo yaitikai definitely vachakanda zvekare zvombo. Saka paane risk yekuti kuregedza vana vachizouraya vazhinji vari kunze nekuataka tichiita makazvauti pamwe angaite mashoma eva vakabata vari mumwena ndatu. Saka it's a very complex and ine maethical implications akaoma. So ndopane crisis chaiyo chaiyo pamataura ipapo.
Tiri kunzwawo kuti iko kubhombwa kuri kuitwa neIsrael kwaparadzawo mishina inoshandiswa mukufambiswa kwemasaisai. Zvingakanganisawo zvakadii vagari vemuGaza kutaudzana nevekunze?
Zvinotokanganisa ndo inotonzi hondo. Hondo haivakeba. Hondo kuparadza. Hondo kuuraya. Hondo destruction. Saka dzizi dziri yekuti hondo dzemazano dzaakugura pakati peguta. Ndo zvimwe chete zvinezvi kuna naUkraine. You don't start a war muri pakati pakadzara vanhu. Iri destructive infrastructure yakavakwa over years. Mukaona misha iri kuparadzwa yakavakwa zvidzvarwa nezvidzvarwa, it's the construction of over years. Munozozvidzosa rini?
Nyanzvi munyaya dzekupiwa kwerubatsiro uye vakambotungamira sangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church vari parunhare kwamurehwa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vadoma mukuru wemauto eZimbabwe Defence Forces General Philip Valerius Vanda senhengo yepolitibiro yebato rezano PF kunyanga hazvo ivo vachiri kushanda basa ravo rechiuto. VaMunangagwa vanove zvakare mutungamiri webato rezano PF vazivisa nezvekudomwa uku nhasi kumusangano webato ravo wepagore uri kuitwa kuGweru. Izvi zviri kuuyawo kunyanga hazvo bumbiro remitemo yenyika richiti mushandi wehurumende haafanirwi kupinda mune zvematongerwo enyika kana achiri pabasa. VaMunangagwa vakurudzirawo nhengo dzebato ravo pamwe nemasangano avanodyidzana navo kuti vawedzere mabasa ekutsvaga rutsigiro mumatunhu akatarisana nesarudzo dzemabaielection mwedzi unouya nemwedzi wazviita. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Tinofunga kuti kudomwa kwaValerio kuti vapinde muboka repolitibro ivo vachiri pabasa mumauto eZimbabwe zvinongotiratidza kuti ZANU-PF neutungamiri hwayo havapi remekedzo kumutemo unotonga nyika yeZimbabwe. Nekuti vakandemiri kana tikatarisa bumbiro remutemo reZimbabwe Constitution yakabuditswa mu-2013 inotitaurira zviri pachena kuti vemauto havafaniri kunge vachijoina mapato ezvematongerwo enyika kana vatereri vedu vachida kutsvaga kuti zviri papi. Zviri pasection 208 subsection 3 yebumbiro redu remutemo reZimbabwe. Saka kana mukuru wenyika anofanira kunge ari iye anoita kuti bumbiro risatyorwe ari iye ari kutotanga kutyora, zvinofanira kutisiya tisina kugadzikana.
Asika Profesa Mukonza, vamwe vanoti zvagara zvichingozivikanwa kuti mauto anotsigira bato rezano PF, chii chingange chazoshanduka kungoziviswa kuti vapinda mupolitibiro?
Hongu zvazvichizivikanwa nekuti vange vachizviita zvisina kunyatsobuda pachena sekudomwa kwazvazoitwa izvozvi. Kana zvachizobuda pachena uye zvadomwa pajekerere zvine umbowo, aiwa ipapo paakuchinetsa manje. Zvaakuchiratidza kusaremekedza mutemo kuri pajekerere. Zvino kana mutungamiri wenyika asiri kuratidza kuremekedza mutemo saizvozvi, vamwe vese vanoremekedzerei mutemo.
Tanzwawo VaMunangagwa vachikurudzira nhengo dzavo dzebato ravo pamwe nemapoka avanodyidzana navo muzano PF kuti vawedzere mwando pakutsvaga rutsigiro mumatunhu achange achiitwa sarudzo dzebaielection. Munoti nekurudziro iyi?
Hongu ndizvo hazvo vakandemiri, asi tiri kuti izvi zvavari kuita zviri kuratidza kuti havatendengi nezvinofungwa nevamwe kunyanyanyanya vebato reCCC rinova bato rine rutsigiro rwakati wandeiwo munyika yeZimbabwe. Saka vangadai vachiti vasati vatora nhano yavo seiyoyi votanga vaona kuti ndikatora ichi zvinobudisa chimiro chakaita sei.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kwakare kuSouth Africa neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakawedzera nguva yekushandiswa kwedhora rekuAmerica panguva imwe chete nedhora remunyika kusvika mugore ra2013. Izvi zvakaziviswa kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 218 wa2023. Gore rapera vaMnangagwa vakanga vambozivisa kuburikidza neStatutory Instrument 118 kuti kushandiswa kwedhora rekuAmerica panguva imwe chete nedhora remunyika kwaizoguma muna 2025. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti uyu mucherechedzo wekuti zvirongwa zvehurumende zvekuedza kudzikamisa dhora remunyika zvatadza kushanda.
Kubvumidzwa kwaita US dhora kuti ringe richishandiswa muZimbabwe kusvika 2030 zvinhu zvinotitaridza zvakawanda kana tichiongorora kunyaya dzemari nedzeupfumi hwenyika. Zvinoratidza izvo kuti ndofunga hurumende apa yaona kuti zvirongwa zvayo zvose zvamamezha zviya zvavaiita zviya zvakona kushanda kuti zvidzikamise Zimbabwe. Dhora raimbwazve ina purezidendi chaivo kuti rinofanira kudzoka manje manje. Saka vavona kuti zvirongwa zvavo hazvisi kushanda, vazamazve vakati aiwa chiregai ndibvumire US dhora kuti ringe richishanda kusvika 2030. Asi izvi zvichangonakira chete vanazvo vagara vachiriwana US dhora iroro. Kushandiswa kwaro kusvikira 2030 hazvirevi kuti wanga asina uchange akuripuwa.
Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nehurumende kuti vagadzirise dambudziko renyaya yemari yemunyika pane kuramba vachiwedzera upenyu hwemari yekunze kwenyika isingawanikwe nemunhu wese?
Chinhu chikuru chandinogara ndichikurudzira hurumende kuti iite panyaya yokusimudza upfumi hwenyika yeZimbabwe kunge ichipa vanhu dzidziso. Handinyatsi kuziva hangu kuti vamutuli kuEconomics kwavo uko naana vamangudya vanohwisisa here chinonzi consumer confidence panyaya dzezvamabhizimusi izvi. Zvinoreva izvo kuti vanhu vari munyika vanova ndivo vatengi, vakasava nechivimbo noupfumi hwenyika yavo nemari yenyika yavo navatungamiriri venyika yavo. Hapana chirongwa chinobudirira.
Izvi zvinosiya papi dhora remunyika muzvinafundo Masocha?
Ramangwana reZimbabwe dhora harisisipo. Apa ndipo pafira sarungano yeZimbabwe dhora kwamakore tingati su mashana ari kutevera, nokuti handioni chiedza chekuti ringakwanisa kunge Zimbabwe dhora richidzoka papi. Hapana upenyu hweZimbabwe dhora kwandiri kuona chero rikanzi razodzoka pana 2030 apa vanhu vasina dzidziso inova pachivimbo nemari yavo. Hakuna kwatinoenda Zimbabwe dhora inoramba richingoruza simba.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Yula Anyiwo vanogara ivo kuCalifornia pamwe chete naamai Eline Chinyadza vanogara ivo muVirginia vanova vanagogo vaviri vanobva kuZimbabwe asi vakabatana imo muno muAmerica kuti vanyore bhuku rinonzi iro Grandmother's Society Unsung Heroes. Chiange tiri kunzwa kuti chii chakaita kuti vanyore bhuku iri vari vaviri. Totanga nemi Gogo Yula Anyiwo.
Takafunga kunyora bhuku iri nekuti ini ndakanga ndakakumbirwa kutaura nezvavana Gogo pamusangano wedu weruwadzano kuno kuAmerica. Saka ndapedza kupa mutauro iwoyo, pane vamwe vakandifonera vachindibvunza kuti zvamaitaura zviyange zvedi here kuti vana Gogo tinokosha. Ndikati ehe, but vana Gogo ava vanga vasina rudairo rwekuti vanokosha. Experience dzavo dzimwe dzavakanga vakamboona nekumbonzwawo, and vanga vasingatauri ivo vakazvimirira, vanga vachitaura in general. Saka ini ndakabva ndanzwa mwoyo wangu kuti vana Gogo ava vanofanira kunga vachiunderstanda kuti vanokosha sei. Ndobva ndadaidza mumwe wangu Maichinyadza, vari ivo Gogo. Maichinyadza vakanga vandibatsira nekunditaurira magariro avanoita nevazukuru nekubatsira kukudza vazukuru vavo kwavakanga vaita. Ivo vabva vangoti zvakatonaka izvi, ngatinyore bhuku. Ndo patakatanga kunyora bhuku iri.
Touya kwamuri Gogo Ellen Chinyadza, pari zvino munonzwa sei nebhuku iri ramakanyora, rinonzi chii?
Kuredu iri ratakanyora namai Yula Anyiwo, musoro wenyaya unotaura kuti Grandmothers Societies and Sung Heroes. Saka kuti vanhu chedu tiri kutaura kuti vana mbuya vanokosha, asi kukosha kwavo hakusi kuonekwa munharaunda dzatigere. Bhuku redu donzo ravo ndorokunangana isu zvataurwa nemumwe wangu mai Anyiwo kuti tivatidze ana mbuya kuti vapihwe chiremera chavo chebasa guru ravanoita musociety. Tanyora bhuku iroriri mumwe akataura pamusoro pezvebhuku irori akariverenga, akataura kuti chokwadi inyaya yakakosha yaasati anzwa vanhu vazhinji vachitaura nezvayo. Saka achitikurudzira kuti makaita zvakanaka. Ndiri kunzwa kuti taonesa kukosha kwana mbuya munharaunda dzatigere. Kudavira kwedu kuti vane zvinzvimbo zviri pamusoro, mungave muhurumende, mungave mumachechi, mungave mupi, vachatibatsirawo mukusimudzira kukosha kwana mbuya.
Touya kwamuri zvakare amai Anyiwo, bhuku iri rinowanikwa kupi?
Bhuku iri rinowanikwa kuAmazon. Panguva dzino anenge aenda paAmazon anoona bhuku iroro, anogona kungoisa title yacho musearch bar ende vanobva vaona richibuda ipapo.
Todzoka zvakare kwamuri ambuya Ellen Chinyadza, matimi vana ambuya vakakosha, kuti zvii zvamungada kuti vanhu vaite takatarisa bhuku irori ramakanyora?
Chokutanga tinoda kuti apo vanenge vachichengeterwa vana nana ambuya taure nana mbuya maererano nekukosha kwavo. Kuva anogona kuvaratidza nezvakadai, munoziva paya patinoita mabhavhati, kungoona zuva rekungokoshesha kuti rino izuva rana mbuya. Izvi zvinogona kuitika muchechi, zvinogona kuitika munharaunda, zvinogona kuitika ipini pagavu pahurumende level. Kuno kwatigere kuAmerica kuno kune zuva rekukoshesha ana mbuya inotonzi Grandmother's Day. Isu ndokutarisira kwedu kwati kuita ini nemumwe wangu mai Anyiwo. Tiri kutarisira kuti vakuru vakuru vedu vemunyika yedu yeZimbabwe dzimweni dzenguva vangaonewo zvakakodzera kusimudzira ana mbuya, nokuti basa riri kuitwa naana mbuya rakakosha. Ndivo vari kusimudzira vatunga miriri vamangwana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu, cheupenyu hwedu, our lives. Nhasi tiine hurukuro nasachigaro vesangano rinorwira kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vavhote vari kunyika dzavari reZimbabwe Diaspora Vote Initiative muzvare Rosewita Mangiroza pamusoro petsamba yavakanyorera sachigaro veSadic Organ on Politics, Defense and Security Cooperation vari mutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema. Mushure mekunge chikwata cheSadic chakaongorora sarudzo dzemunyika muna Nyamavhuvhu chadoma nyaya yekunyimwa mvumo kwevana veZimbabwe vari kunze kwenyika sechimwe chezvinhu zvakakanganisa sarudzo.
Sambai takainangisa kuna sachigaro webazi reSadic reOrgan on Politics, Defense and Security Cooperation. Zvichitevera ongororo yakaitwa neSadic Election Observer Mission yekuti kunyima kwekodzero yekuvhota kwedu isu zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pasarudzo yapfuura chimwe chezvinhu zvakakanganisika pasarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa23 August 2023. Tanga tapedza nguva inodarika gore tichiedza kukurukura nemutungamiri wenyika vaPresident Mnangagwa pamwe nedare reParliament kuti vakoshesewo kodzero dzedu kunyanya nyanya mushure mutungamiri wenyika President Mnangagwa vavimbisa ivo mugore ra2018 kuti vachashanda nesimba kuti isu tikwanisewo kuvhota nevamwe musarudzo dzapfuura idzo, asi hatina akapindura. Pakaitwa musangano wekutsvaga umbowo kubva kuvanhu Parliament of Zimbabwe ichigadzirira kutaurwa kweElectoral Amendment Bill muParliament. Vamiriri vedu vaivepo pamusangano uyu wakashedzerwa neParliament Legal Committee. Isu pamwe nevamwe vaivewo pamusangano uyu takakumikidza kuti mutemo waigadziridzwa uitewo kuti isu sive diaspora tive tinokwanisa kuvhota tiri kunyika dzatiri, zvakafanana nezviitwa neveMozambique vanoitira mapolling station avo ekuvhotera panoitwa sarudzo dzenyika kunyika dzavavanogara.
Matimaona mhinduro here kubva kusangano reSadic pamusoro petsamba yenyu?
Kwete, hatisati tave nemhinduro nekuti tsamba iyi itsamba ichangoenda zvokuti pamwe ivo vaHichilema havasati vatoiona. Tsamba iyi yakaenda kuSadic Secretariat, saka munongozivawo nekutenderera kunoita tsamba dzichibhoti dzikasvika muhofisi dzombodhindwa zvoenda muhofisi iyo, uyezve nekuti President Hichilema vakawandirwa semunhu ane nyika yake yaanotungamira uku vachitungamirira zvechikamu cheSadic ichi zvinogona kutora mazuva matatu kana mana isati yasvika mumaoko avo, saka takangovamirira.
Munoona Sadic ichimanikidzira Zimbabwe here kuti inge ichiisa mutemo iwoyu kuti ushande wekuti vari kunze vange vachikwanisa kuvhota vari munyika dzavari?
Hatingati Sadic inomanikidza Zimbabwe kuti iise mutemo wediaspora vote, asi tiri kukumbira kuti Sadic irambe ichikurudzira kwete Zimbabwe chete asi nyika dzese dzeSadic kuti vape zvizvarwa zvadzo zviri kunze kwenyika kodzero yazvo yekuvhota. Dzimwe nyika dzemuSadic uye dzimwe nyika dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Botswana, Mozambique, Rwanda, Kenya nedzimwe dzakawandawo dzakatopa zvizvarwa zvadzo kodzero yekare. Constitution yeZimbabwe inoti chizvarwa chese chemuZimbabwe chine makore 10 chinofanirwa kupiwa kodzero yekuvhota. Izvo zvakaitanirwa nemutungamiri wenyika President Mnangagwa, saka tiri kungoti ngazviitwe sekutaurwa kwazvakaitwa naPresident wedu baba Mnangagwa.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nehurumende kuti muzeye nyaya iyi musati matora matanho ekuenda kuna naSadic?
Takatanga tanyora tsamba kune mutungamiri wenyika President Emmerson Dambudzo Mnangagwa, tikazoitazve petition kuParliament tichida kuti vagadzise nyaya iyi, asi hatina zvekuwana mhinduro. Kufunga kwedu kwava kwekuti pamwe vanogamuchira tsamba dzedu nemapetition edu vasiri kusvitsa chigwaro kuvakurava, asi isu ticharamba tichiedza kuendesa zvinyorwa zvedu kuti izwi redu rinzwike. Tine urongwazve hwekuti titaure nevemabhizimisi anowana basa kubva kumari yatinotumira kuZimbabwe kuti pamwe nehama neshamwari zvitibatsiro pakusimudza izwi redu kuti tinzwike. Ticharamba tichitsvaga mamwe civic society organizations vane muono mumwe sewedu kuti tibatsirane panyaya iyi.
Manga makateerera kuhurukuro yataita nasachigaro vesangano reZimbabwe Diaspora Vote Initiative muzvare Roswita Mangiroza vari parunare kuAustralia. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Mutambo pakati peCapes United neDynamos wadzoka zvakare munhandare yeNational Sports Stadium, asi iko zvino usiri mutambo wemukombe weLeague. Michael Kariati anotitaurira kuti zvikwata izvi zviri kutambirei.
Jembare nemakepekepe zviri kusangana mangwana musemifinari yeChibuku Super Cup mushure mekunge Capes United yakarohwa nevavakidzani vayo ava mumitambo miviri yeLeague. Capes United yakarohwa 2-0 mumutambo wekutanga ndokuzodamburwa zvekare 1-0 mumutambo wechipiri, asi mutsegeri wayo vaBrian Makwara vanoti iko zvino ndivo vachange vachipemberera.
Pachanodhebhu kana vapedza so fara kuti munongoziva ivi vonofamba chaivo munhu achibvunza kuti zvapera sei, haa nenge ngori shuwa kuti haa timu yangu yapedza.
Chikwata chinokunda mumutambo uyu chinosangana mufinary musi wa3 zvita nengezi Platinum Stars iyo yarova Black Rhinos 3-0 mubata stadium mugweru nasi masikati. Mnyori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti mitambo pakati pezvikwata zviri izvi inonetsa kuduma anokunda, asi pagumisira ari kuona kunge Dynamos ichakunda zvekare.
Mutambo wetop neleague kazhinji wakatisiyana, so matches emacup anoda kuti netse kupredict, but again having said that ndinoona Dynamos eventually ichikwanisa kubudirira.
Mutsigiri weDynamos vaHumphrey Tawa avo vanouya vakapfeka hovhorosi nguva zhinji vanoti Dynamos iri pamwoyo kwavo zvekuti vanopfeka zvese zvese zvinoita kuti vaonekwe kuti ndeve Dimbare.
Dimbare itimu yedu ende tinotoida. Kana wada Dimbare unosvika pakudai pakupfeka zvese zvese kuti usapedze Dimbare as long as wakapfeka blue. Aiwa Dimbare.
Mutsigiri weCapes United vaStanage Nira vanoti kunyange havo vachishaya mari yekutenga pakanyorwa kunzi Capes United vanopenda kumeso nemaoko avo nemavara ependi yoruvara rezvipfeko zvemagreen machine. Vanoti chido chechikwata cheCapes United chinobva pasi pasi pemwoyo wavo zvekuti hapana anokwanisa kuvatadzisa kuita zvavanoita izvi pese panokutamba chikwata chavo.
Tinozviita tichibva pasi pemwoyo nokuti chikwata changu chinopfeka jezi regreen and white. Saka ndinozviita inini pasina kukundikana nyange ndichishaya mari iye pakanyorwa kuti Capes United, but ndive ndichiratidza vanhu kuti ini ndiri weCapes United.
Totarisa makundano e2023 Rugby World Cup. MuSouth Africa nekuNew Zealand hakusi kudaidzwa anonzwa apo zvikwata zvavo zvemutambo werugby manheru ano zviri kupinda munhandare yeStade de France muParis, France kurwira mukombe we2023 Rugby World Cup. South Africa iyo ine mukombe uyu iri mufinary umu mushure mekurova England, New Zealand ichiburitsawo Argentina. Chikwata chinokunda mumutambo wanhasi uyu chinoita chekutanga pasi rino kutora mukombe uyu kanokwana kana sezvo maAll Blacks nemaSpringboks vese vatora mukombe uyu katatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, tinokuoneka ine mufaro ndichiti munge muine kupera kwesvondo kwakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.